那不然就我一个人想玩玩的在那我们家里面的主要是我跟他们在说我们的鬼我是特别是啥子我们的鬼是不是家里面的我们家里面的我也不知道partnership nema private company zvemu Zimbabwe kugadzira zvinhu zvakafanana nemigwagwa kugadzira zvinhu zvakavaka kana kuinvesta vachiita maindustries munyika nokuprovida foreign direct investment so izvezvi vamunanga bvavaenda kuchina havana kana hurumende yavatovafoma hatishori kuti china ingangopa Zimbabwe mari nezvokuti kwai takandoita uchamwari wokuhondo kuya aiwa inoda mabenefits kuti kana ikainvesta mari yayo mari yayo inochengetedzwa zvakadi munyika mune rule of law here munyika mune hamuna corruption here zvokubva izvo so tane nguva tane makore tingotaura mamega bills aya akambotaurwa munazvo akambotaurwa mugaba achangovina muna 2039 zimaseti yaipoti yave ichangai hapana chakabuda saka tinototenda dzaamwadzasirakedezi hatingabvumi kuti kwai nekuti vaenda kuchimitingi vachaane zvinhu vakaenda kuzvimamitingi echina zvakawandisa makore nemakore akawandisa hapana chakabuda
asika vatsigiri vavamunangagwa vari kuti aiwa kwakagadzirwa wani gwenya remagetsi ukaribva uko uye vari kugadzira mamagetsi kuhwange uko nekudaro pane chouviri chiri kubuda
chikweretika chavakapa zimbabwe chiya kuti magetsi agadzirwa ndi vakati pachikwereti gwenya ramutaura chikwereti chakapuwa zimbabwe ukatarira kana kuvakwa kwepalamendi 100 miliyoni ya zvikwereti zvega zvega zviya izvi vauye vazoita mabhizinesi muno muzimbabwe vouya vaita mabhizinesi nokuvaka mainfrastructure akafanana nemugwagwa webedbridge mund road ya vouya voisa investment yavo hakuna kuti zimbabwe yengoti vachipiwa zvikwereti inotoda vanhu yauzenje vanhu kwavai vaita mabhizinesi avo voita value for money yavo vachibhenefita vachibatana nevana vamuzimbabwe vachibatana nemakambani emuzimbabwe nemabhizinesi emuzimbabwe voisa mari yavo muzimbabwe vadaro toona kuti hapaita ukama chaivo chaivo kana kuti tinyatsoona kuti hashuwa chaina ari kuya kuzoinvesta muzimbabwe raite zvaakaita muna naethiopia muna naethiopia vakainvesta munyaya dzerailway matoo nemabulet train airambwa nezvaanoshandisa paanga achikamira chaazvi mabulet tren vachiti aa zvitiki vanoita mainvestment kuna namoroko kune mainvestment vanoita kuna nanatunisia eindustrialization ngavauye vaite izvizvi nechitsvambe chetinyatsoema chinese noti zvoivazvokutikasadza munana harare street nokunana kagui street vachitikasadza vachitengesa zvimapati zvemota zvemasecond hand pati nokutengesa mvura vanotengesa mvura padhuze nepahera kuti hausapo muharare machinese masecond street nacho chinondika vanotengesa mvura zvino magabos akatadza kugadzira mvura ichitengesa
ko chii chinopa kuti nyika dzakaita sana Zimbabwe dzisaririre panyaya dzebudiriro asi nyika dzakaita sana Ethiopia dzichidyidzana nechina yacho dzichiwana chouviri
utungamiri huripo huri utungamiri hwechokwadi here kana utungamiri hwechitsotsi vanogati vangaona utungamiri hwanga huchingoonekwa kuti utungamiri hwavo hauna kumira zvakanaka asi vanhu vezvaano vachingeita izvezvo vari kutaura munangagwa kuti zvichauya zvakazoenda kukuruswadziriwa muna November gore rapera nyaya iripo ndeyekuti muzimbabwe mune vanhu vane entitlement yekuita sekuti nyika chikambani chavo chekutoti isisu kambani yedu tingakonawa kana takona hatiinai asi chinhu chikuru chinoita kuti muzimbabwe musaitwa investment inyaya yechitsotsi inyaya yecorruption so muchina munoitwa investment china ine economic growth and economic growth yechina mukatara maparasitals akafanana nanazesa akafanana nanaanetone aya magavenment parasitals ndeanenge aita profit nekuti muchina kana ukaba ukaita corruption unotongerwa rufu mujere zvino muzano kana ukatongera rufu mujere zano yatobroka kakusina pati china unofira mujere gebu dzahenyi kana ukaita corruption but zimbabwe ndezvepamuromo yatisa corruption.